kana yenda kutotsigira mashi nenyaya yezvinangwa nyaya dzekuti dai mapato anga akapiwa provino voters roll kuti aiona inyaya yatinoona iri nyaya yakanaka chose nyaya yekuti panofanira kuva nekujeka kwekuprindwa kwemaballot paper inyaya yatinoona yakanaka zvikuru nyaya yekuti aiwa maelections atinoda aya kuti aitike zeke gaitiudza kuti kwapoling station mangani uye ari papi kuti zeke ingadai yakatotiudza zvese izvozvo atanga kunyoreswa kwevanhu kuti vaende pavoters roll. Saka zvinhu zvatinoona kuti zvinhu zvakakosha pasarudzo. Saka vamwe vedu pavakati vainge vachindoratidzira vanosanangana nenyaya idzodzo tikati aiwa kwesusu tinogoregerei kuenda vatsigira pachinhu chakanaka kudaro.
Saka haisiri nyaya yekuti zvinangwa zvenyu namafungiro enyu zvinenge zvakafanana.
Ipapo zvakatofanana ka hamusi kuona here kuti ipapo zvinangwa zvedu nokufunga kwedu panyaya iyoyo zvakatofanana.
Zvinoreva here kuti bato renyu harichakwikwidza chigaro chemutungamiri wenyika?
Takataura isusu kuti isusu tiri bato rakasununguka kutaura nemamwe mapato. Saka kana tichitaura nemamwe mapato kune mamwe mapato akatiwa ndei ndingati mapato ese zvawo kunze kwamazvo manini kusanganisira ZANU PF. Mapato mazhinji anoda kuona kuti dzaitwa mune zvakanaka kuti munyika mava neutongi hwevanhu mapato anga achitotaura nenyaya yegrand coalition nenyaya yekuti zvanga zvakanaka kuti mapato ese anokwikwidza abatane agohane candidate imwe chete presidential election.
Muchapinda mualliance yacho here?
Ivi ndinofunga kuti kana dandehurukura dzakaita saidzodzo hadzishambadzwiita manyuzipepa hadzishambadzwi nguva yazvo kana rabikwa kwabva rikabvibva rinopa kubva vanhu vosa.
Asi mungati hurukuro dzacho dziripo zvadzo hatisati dzaibva?
Ndozva tiri kutaura kuti kunotodini kuti tisiye zvakadaro izvozvo kana pane vanenge vachizviita kana vanofunga kuti dziitwe hurukuro izvozvo handifungi kuti vangadawo kuti dziitwe mumanyuzipepa kana mumawairesi.
Pane chinzvimbo here chavakazvikuhwere mubato renyu?
Vasakazvikuhwere takavaona pavauya vachikwirakwira nevatapiwe nhau rugoera kudhinero kuzbc vachiti ivo vambosuduruka kubva kune zvemumatongo kudeinyika.
Kana makatarisa kufora kwakaitwa navanhu namagurupu maviri aya, chii chamakaona, chii chamungatiudza pamusoro pezvakaitika izvi?
Mukangotarisa zvakaitika mazuva maviri aiwa adarika, munoona kuti zviri pachena kuti vana vezimbabwe vaakuda utongi hwevanhu, havadi utongi hwemauto. Vana vezimbabwe vari kuda kuti vechidiki vavo vakaita tanovachamisa vachimanya vachigadzirisa nyika, vachigadzirisa zvanga zvakaminama munyika.